Africa. Mangwanani akanaka vachereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro chivabvu 25/2020 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Hurumende yeZimbabwe haina US dollar racho rinozoshandiswa kutengwa mari yokuZimbabwe. Saka kuwedzera kwavanoita mari pavakawedzera $10 iwayo vachazviri kupavari kuzowedzera $20 ikoko kunoita kuti dhora racho rosokuzva kwatioitaiso harina kumbogara rava nesimba paRTGS acho havana kuti anogona kunochinjwa achiisa achiita mari yaunenge uchibata mumavuko. Hazvina zvazvinonyanya kureva kuti kana wazoibata mumavuko sedhora iyo yanga yambotanga iri RTGS yozokosha.
Kubva paunzwa mari itsva yebepa rimwe chete remadhora 10 svodzirapera, uremu hwedhora reZimbabwe huri kuramba huchidzikira.
Izvi tiri kuzvitarisa mushure mekunge taona kuti mamwe mainstitutions ari muno muZimbabwe aranga achishandiswa semaquarantine places and isolation centers. So tida kutarisa kuti they have been thoroughly disinfected so that vadzidzi havadzokeri vachipinda muenvironment ine chirwere checovid-19. Taona ichatekeshera nenyika uye chiri kuuraya vazhinji.
Zimbabwe National Students Union inoti hurumende inofanirwa kutevedzera zvakadzikwa neWorld Health Organization kuti vemuzvikoro vasatapurirana chirwere checovid-19. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavhairasi muZimbabwe hwasvika pa56. Vamwe vanhu vashanu kuBulawayo vapora kubva utautsona uhu, zvichireva kuti munyika yose vanhu 23 vapora. Vanhu vafa vachingori vana vari kurwara vari 29. Africa Center for Disease Control and Prevention inoti muAfrica vanhu vanodarika zviuruzana 100,000 vabatwa nechirwere checoronavhairasi, vashaya vave kupfuura zviuru zvitatu nemazana 246. Vapora muAfrica vanodarika zviuru zvina nezviviri 42,000. Pasi rose huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavhairasi wadarika 5.3 million. Johns Hopkins University yemuAmerica, iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose, inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi, vanodarika 1.6 million. Vanhu vafa muAmerica vave kusvika padyo nezviuru zana 100,000. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika zviuru 300,000, asi vapora vachidarika 2 million. Uremu hwedhora reZimbabwe huri kuramba huchidzika zvikuru kubva paunzwa mari itsva yebepa rimwe chete remadhora 10 svondorapera. Nezuro dhora rekuAmerica rinonzi range richitengeswa ne45 emadhora emuZimbabwe pamusika usiri pamutemo weblack market. Svondorapera Zimbabwe yakapinza mudariro mari itsva yebepa rimwe chete remadhora 10. mari itsva yemadhora makumi maviri iri kutarisirwa kutanga kushandiswa musvondo riri kuuya. Izvi zviri kuitika apo mutungamiri weSouth Africa Vasiro Ramaphosa vazivisa kuti kutangidza musi wa 1 chikumi kana kuti June 1 nyika yavo ichatangidza kubvisa imwe mitemo yekurwisana nechirwere checoronavirus. Zvinoitika muSouth Africa zvinobata Zimbabwe zvikuru. Tabata muzvinafundo Elliot Masocha vanodzidzisa zvemabhizimisi paDefry University kuti tinzwe maonero avo tikatanga nekuvabvunza pamusoro pekumira kwedhora reZimbabwe.
Chirikuya yokonzera izvi sekutaura kwandakaita kusvikira pera izvo ndorokuti hurumende yeZimbabwe haina US dhora racho rinozoshandiswa kutengwa mari yokuZimbabwe. Sina kuwedzera kwavanoita mari pavakawedzera $10 iwayo pavacha zviri kupavari kuzowedzera $20 ikoko kunoita kuti dhora racho rosokuziva kwatioitesa harina kumbogara rava nesimba. MaRTGS acho avanodido anogona kunochinjwa achiisa achiinda mari yaunenge uchibata mumavoko. Hazvina zvazvinonyanyokureva kuti kana wazoibata mumavoko $10 iyo yanga yambotanga iri RTGS yozokosha. Inongova iyo RTGS yagara isina simba. Saka kuwanza kwavanoita mari vachiprinda zvekare hurumende yacho yeZimbabwe isina US dhora racho iroro rodiwa kuzondotengwa zvinoita kuti mari yedu isu idonhe. Sekuziva kwatinoita isina malockdown avakaita iwayaya anoita kuti hurumende isakwanisa kuwana US dhora rayaisiwana kuti ipe vamabhizinesi.
Izvi zvinodini kune vamabhizimisi? Zvinokonzera chii chakaipa kumabhizimisi?
Vamabhizinesi vachazoda US dhora iri vakuenda pai vakuenda kublack market uko kuna vanhu vane US dhora racho vanogona vanenge vachingoti inika uchida US dhora rangu garisvitsa pa70 panapa. Saka kuwanza kuri kuita mari inotorwa kumabhengi iyoyoyi kunoitawo kuti vanozoenda kunotenga US dhora umo vanenge vawanda paUS dhora shomari iri kublack market. Saka kuwanja kunoita makastoma zvinhu zvobva zvakwiravo zvoreva kuti Zimbabwe dhora rinobvara dunha zvekare. Saka pavhiki dzatakatarisa chiso pachauya zvema$20 zvichadonhesa zvimu dhora iroro nokuti hurumende haina mari. Zvekare hurumende haisi kubudira vanhu pachena ino kwenguva yakareba. Saka vanhu havasina chivimbo nezimu dhora iroro kana vanhu vasina chivimbo yatinoti consumer confidence yei. Mari yenyika haina simba. Takambotanga chihwai chekuti iro zimu dhora iroro i1:1 neUS dhora tikazova kuti ite zvino raiswa pa25 zimu dhora paUS dhora zvose izvozvo hazvishandi nekuti hurumende haikwanisi kuita izvozvo kana isina mari yacho iyoyo neUS dhora yepavanhu. Saka zvinodonhesa mari yezi.
Ko zvinotarwa kana kuti zvinoitwa nehurumende yeSouth Africa munyika mayo zvinobata sei Zimbabwe?
Zvinobata Zimbabwe nenzira dzakawanda. Tichiona kuti Zimbabwe inokama kuhudzana kuufumi neSouth Africa kwakawanda chaizvo. Saka zvavataura vanhu vaRamaphosa nhasi vachakwanisa kuvhura zvakawanda kubva kuchiwa 1 June zvichaita kuti maZimbabweni mazhinji vari kuSouth Africa ikoko vakwanise kushanda vachitumidzira mari kumba. Zvichaitawo zvizhinji zvinofanira kutakurwa zvichibva kuSouth Africa zvichienda kuZimbabwe nezvinobvawo kuZimbabwe zvichienda kuSouth Africa zvikwanise kufambidzana zvichifamba zvisikava zvinofanira kuita. Saka zvinhu zvinoafekta Zimbabwe chezvo izvozvo zvinotobetseravo South Africa. South Africa kana pasina kuvhidzana neZimbabwe hainyanyobudirawo zvakanyanya kana isuwo isu isina kuZimbabwe isina kuvhidzana neSouth Africa zvakanyanya hatinyatsi kubudira zvina. Saka zvinoafekta vokuZimbabwe zvekare. Tinoona isu kuti president Mnangagwa vanenge vari kutoravo manotsi kuSouth Africa ikoko vachitaura vachizviisawo kuZimbabwe. Saka zviri kuitika kuSouth Africa zvinoti afecta chaizvo isiwo kuZimbabwe nenzira dzakawanda wanda kunyanya dzoufumi.
Kana takatarisa palockdown muZimbabwe pari zvino, chamunoona chisina kumira zvakanaka chii panyaya yelockdown apa?
Chisina kunyanya kumira zvakanaka pachandinoona ndecho vanotungamira nyaya dzoufumi kuZimbabwe kuti vanenge vakati kuvakaita lockdown uku kusava manguzi yavari kuti vari kunamatira vanhu veZimbabwe kuti vazvidze economics pamusoro pokuti ivo vamanguzi yava zvinamatire voga kuti vahwisise vanhu veZimbabwe vahwisise ufumi hweZimbabwe kuti huri kuafekta vanhu veZimbabwe sei namalockdown iwawa ivo vanosiya zvizovonamatira vanhu vari kutotambura kuda lockdown kuri kuitika uku kuri kutambudza vanhu vezimbabwe chaizvo vagara tinoziva kuti ruzhinji rwacho vanozviitira zvinhu zvavo mainformal traders ayaya vachizvitengesera ndo ruzhinji rwacho irwo hurumende yacho yakambovaverenga savanhu vana mabasa ipavo asi kana kwapa malockdown vaakuti taakuda kuti vavhure vari formal chete vamabhizinesi vaya kuvaya vamaimboverenga sokuti vareemployed munogozorega kuti vaite vaoperate sei saka ndinoona sokuti lockdown iri kutouraya zvakanyanya upfumi hwezimbabwe kudarika kuuraya kuri kuitwa necoronavirus nekuti ruzhinji rwezimbabwe wagara kunozvitengesera zvinhu zvazvo vakazogadzira mabasa avo
avo vange vari muzvinafundo Elliot Masocha vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University kuOhio vari parunare nestudio 7 kuOhio kwakare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati vari kushanda nebazi rezveutano kuti vaone kuti zvikoro zvingahurwe sei kuti vanhu vakwanise kunyora bvunzo. Asi mutauriri wesangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU vaDonald Mareva Nema vaudza Blessing Zulu kuti hurumende inofanira kudzikisa zviga zveWorld Health Organization kuti vadzidzi vasatapurirane chahwara cheCOVID-19.
Urongwa hwehurumende wekuvhura zvikoro tinogamuchira zvikuru kwazvo sesangano revadzidzi munyika yeZimbabwe. Asi kugamuchira kwedu tinogamuchira chete kana iyo hurumende ichinge yakwanisa kutevedzera mhiko dziri kutarwa neWorld Health Organization kupreventa chirwere cheCOVID-19. Izvi tiri kuzvitarisa mushure mekunge taona kuti mamwe mainstitutions ari muno muZimbabwe aranga achishandiswa semaquarantine places and isolation centers. So tida kutarisa kuti they have been thoroughly disinfected so that vadzidzi havadzokeri vachipinda muenvironment ine chirwere cheCOVID-19. Taona ichatekeshera nenyika uye chiri kuuraya vazhinji.
Pane zvekupfeka kana kuzvidzivirira maPPE muri kutarisirawo kuti hurumende iite sei?
Tiri kutarisira kuti hurumende yeZimbabwe paichavhura zvikoro mainstitutions achange achikwanisa kupa mudzidzi wose nemalecturer ose zvipfeko zvekuzvidzivirira nazvo kubva kuchirwere cheCOVID-19. Zvakare pamusoro pazvo tichitarisira kuti masanitizers will be easily accessible in each and every learning institution and lecture rooms kumastudents zvakare nekumalecturers kwacho. Tichitarisirazvo zvakare pakudzidza kuchange kuchiitwa zvidzidzo mukati meyunivhesiti zedu arimo muno mukati menyika yedu yeZimbabwe. Tutasa kuti hurumende chaisa mitaro yakanaka inokodzeresa kuti pachiita zvidzidzo pakati pevadzidzi nemalecturers tichitarisa nyaya yesocial distancing yakataurwa kuitira kudzivirira zvakare kupararira kwechirwere cheCOVID-19 musune meunge mavhurwa zvikoro.
Ivo vehurumende vari kumbotaurawo nemi here sesangano revadzidzi kuti mupewo pfungwa dzenyu?
Tiri kutarisira kusangana nemukuru webazi rezvidzidzo zvepamusoro waAmon Murwira. Asi muono wedu hausati wanyatsa kusvika kuhurumende yedu yeZimbabwe.
Tiri kunzwa kuti zvikwanisiro zvakawanda hazvisi kuwanikwa zvakaita semagrovhosi, iwo mamaski acho. Munoona hurumende ichikwanisa here kuti ipe zvikoro zvose zvinenge zvavhura kana kuti muchatonzi uyai nezvinhu zvenyu kubva kumba zvakaita semamaski izvi uye vadzidzi vanokwanisa here kuya nazvo?
Tichitarisa mamiriro akaita zvinhu mukati menyika yedu uye zvakare mamiriro azvakaita nyange sei muzvipatara muri kurapirwa vanhu vacho zvekutoratidza izvo kuti zvikwanisiro zvekupfeka kudzivirira kubva kuchirwere cheCOVID-19 hurumende haisi kukwanisa kunge ichipa nyange sei vashandi vemuzvipatara. Izvi zvinongotiratidza zvakare kuti hurumende haina kugadzirira zvakakwana nyange sei kuti izokwanisawo kubatsira matertiary institutions kuti vape zvipfeko izvi zvekudzivirira chirwere cheCOVID-19. Tinongoona izvovo nekuti iyo mamaski ari kutaurwa nemagloves ari kutaurwa vadzidzi vazhinji hawakwanisi kunge wachizomawana anodiwa tichitarisa maguidelines akapiwa nei World Health Organizations kana achinge awanika mamasiki acho zvinotoreva kuti munhu achabva naye kumba kwake ende izvi zvinopa marisk akawanda njodzi dzakawanda nekuti mamasiki aya sezvatinongoona mukati menharaunda kuti vanhu vari kugadzira mamasiki avo ega amwe acho asiri anotombodzira nyange sei chirwere checovid-19
mutauriri wesangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union kana kuti zinasu vaDonald Mareva Nema vati parunare muHarare na Blessing Zulu. Tombo tarisa zviri mumapepa nau anasi. Kuroniko rinoti Bulawayo ine dambudziko rezvirwere zvepabonde zvinosanganisira HIV, syphilis, gonorrhea, herpes nezvimwe. Kuroniko rinoti Bulawayo nderimwe remaguta ane huwandu hwevanhu vane HIV. Mudaily News mune nyaya inoti mitengo yezvinhu yakwira zvikuru apo dhora reZimbabwe riri kurasikirwa neuremu hwaro. MuHerald mune nyaya inoti mutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa vazivisa kuti imwe mitemo yekudzivirira kupararira kwecoronavirus munyika yavo ichabviswa musi wa 1 Chikumi kana kuti June 1. South Africa ndiyo ine vanhu vazhinji vane chirwere ichi muAfrica uye vanhu vafa nechirwere ichi vave mazana mana nemakumi maviri nemapfumbamwe 429. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Nyaya yemari yeforex chero ukabata basa riti mari yacho yezvino haichakwani kuti ukwanise kutenga kudya. Saka nekuda kwelockdown nenyaya dzecoronavirus zvinhu zvazonyanyisa kuoma pari zvino. Kozi ndikatarisa kumashure ndaigona kuona kuti munhu after 5 days ndaigona kutenga mari yangu neita 600 zans. Ndamboshanda uku ndatenga fudhu yangu yekuti vana vadyeniwo ndichikwira muchovha ndichienda kwandinoenda kunotsvaga mari. But Paris news, after 5 days, actually, when I go to Utenga 600 rand, this is a side. As to Paris news, the Utah is Utenga 100 rand. Saga Kureva Uti, Sumuze, and Shato Bunusit. Saga and those Nureva Uti, Penu, Rangan is a poem. Nongo Tahada, Mariwat Batsida, and Jaita, or Kanaka, or Penu, and Masbabu is watching our end of Paganaka.
Magadiko, magadiko pasidiwe seve. Ini ndungo chera wangu wa paparuta ugwa na habu anonza sekai nzienza utika yutori makotoni. Kotoni. Kutarachukua di kotoni wacha irima ndivo. Kotoni itaka irima kwedu kubinga uko. Kotoni waitenga ni 20 cents pa kg. Pana muna chafaka irima kotoni. Kotoni baru ungo zitambira habu. Gawata ngebambo gadirisa uori embeni. Zuzo iti wa zunu zufamba zwa kana koto ni kwa warima koto ni yako wei tengane 30 cents kanga mwa hii nya dijarimi koto ni zu
wazai basu Joseph ni makandu niko wa shamarari lewa terere yesu Joseph ni zikandu netu wa mdongi kazona uye kufuru wa kuzi koro kutino na gadziru ya kakwana zishu wanga iye gadziru ya ituweze gadziru ya kakwana kusanga misira nema ticha hacho nga api we mari zinua kwa nila zinendrana nezizo ya weru msoro maticha are meke zeke ni kufeka achitenga busu ni mapefumu maticha wanyazo kunu hira achitenga are mberi kwewa nawe chukoro tunu fashu haita kutina wana chukoro katerele zinuzizisa kasa kazumende kasare meke zama ticha ishiwa pa mari andopa natangire kuto urae wanyika ipapapa shushua ngama gazirise ni maticha chunga api umari maticha vichu kwa nga api umari uyo zefuti daimu kumbira zefuti viti na uye mombe zia zaka taka tole wapa 2008 zia yeto fayaka daro hile ngama zunzo kuti shushua tiriku ya ura tiriku chema mombe zuzuzu taizi na kuti zizu oke
Nyaya eva naya mira sei vashamarari. Uye mutipewo na uti chinzwa. Chere musingadi kuti zvibude zvatinotaura. Imi chitiisirai vanhu zvimafoni edu kuti tiwe zvinoitika. Tirege kusendebwa nevamwe.
Makadiko vana mukoma tanonoka wande uku nevatereri vose. Zita ndinoitwa Chiramba David, ndiri paTechQueen paDurban. Handina hangu mashoko akanyanya kuti wande zvangu. Ndinokusvikana ndinoona pakabuda mari vaionoti itsva palast week asi ukatarisa mari iyi haina chaichatenga. Ndofunga chinongogonekwa negovernment yezimbabwe kupamba kwavanoita vanhu. Ndini hurumende yacho ndaitasiya vasiya basa vapa vanogona because havana zvavari kutitira. Chavanogona kurova vanhu nokupamba vanhu chedu ndatenda hangu bayi.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
VOA Africa Zimbabwe yave kuenda pamasaisa ematsva pasatellite anoti SES 5 KU band ne C band transponders. Munokwanisa henyu kuramba muchitinzwa pamasaisa eIntelsat 20 kusvika mwedzi unouya chikumi 30. Kana muchida kunzwa zvizere kuti munotibata sei, endai paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ticharamba tichikupai zvirongwa zvamunofarira, asi iko zvino pamasaisa ematsva amunokwanisa kunyatsotibata.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nasi muvhuro, America iri kucherechedza zuva reMemorial Day, iro rinokudza zvizvarwa zvenyika ino zvakafa zvichiita basa rokuchengetedza America vazhinji vavo vari mumauto. Gore rega rega muAmerica munocherechedzwa zuva iri muvhuro wekupedzisira mumwedzi wachivabvu kana kuti May. Chizvarwa cheZimbabwe chagara muAmerica kwemakore vatafadzwa munjanja vanoti zuva iri izuva rinokosha zvikuru kuvanhu vemuAmerica sezvo richisanganisa ndangariro dzevakafira nyika asi vanhu vachizorora mumufaro wekupemberera America. Pazuva iri muAmerica vazhinji vanoenda kumakuva emagamba nedzimwe nzvimbo dzakachengetwa vakafira America kunovakudza nekuvarangarira. Vamunjanja vanoti pazuva iri vazhinji vanotimika mireza yeAmerica pamakuva evanhu vakafa muhondo, vamwe vachiisa mireza mumavharanda kana mumawindo edzimba dzavo.
Memorial Day izwa guru munyika yeUnited States of America yavanotondera mauto akashayika muhondo dzakasiyana-siyana dzakarwiwa nevanhu vezvizvarwa vemuAmerica muno.
Izuva rokungorangarira vakarwa hondo here vemauto?
Izuva ravanorangarira vakarwa hondo vemauto vakashayika nguva dzehondo dzakasiyana-siyana dzemuno muAmerica. Dzingangove hondo dzakaita sethe American Civil War, kwozoitoitawo hondo dzakaita World War II, even hondo dzeIraqi. Hondo dzese dzakasiyana-siyana dzinovawo nemauto emuAmerica vanenge vakapinda muhondo dzakasiyana-siyana. Izuva ravanopemberawo ivo mauto acho vari vapenyu vari munyika munomu. Ndinoona kuti mudzimba dzakawanda kana kuti mukafamba munzira dzakasiyana-siyana munenge muchiona maflag eAmerica.
Zvizvarwa zveAmerica zvinotora zuva iri neudzamu hwakadini?
Udzamu hwakakoshesesa. Ndingati zvizvarwa zvemuAmerica vanhu vanopa kutenda kukurukuru nebasa rinobatwa nemauto avo kana kuti nemabasa akabatwa nemauto avo mumakore ari kumashure kwedu. Saka zwa iri vanori koshesesa zvakasimba nekuti wazvizvarwa zvemuAmerica zvemuUnited States zvinokodzera kuti kodzero yavo yavainayo iyo inonzi democracy iyo inonzi freedoms of speech and association and the freedom of life kusununguka kwekugara kwakanaka kwakaunzwa nemauto wakarwira America iyo yatinoona zvara nasi.
Dzimwe nzira dzinoitwa nezvizvarwa zveAmerica kupemberera kana kurangarira zuva iri zvakaita sezvipi?
Kugara kwandaita munyika muno ndakaona kuti vanhu kune vanofarira vaivai vanofarira zvekudriver mamotorbike vanoita avanoti maprocession avanenge vakatedzana munzira mumahighway akasiyana siyana eAmerica vanenge vaine maflegi padzimota dzavo pamamotorbike avo vachitedzana vakapfeka matshirt ane American flag. Ndinoonawo kuti vanhu vanoungana mudzimba mhuri unoona muAmerica munomu vanhu vakagara pamayadhi avo pamberi paya pamafront yard vachipembera waine maflag avo makepu matshirts vanopemberawo nekuenda kumabhichi kumalake vanopembera nenzira dzakasiyana siyana nyangwe mukaendawo muzvistoro zvinotengesa chikafu unongoona kuti munenge makazara maflag eAmerica.
Pane mutsauko here kuvashandi vanoshanda pazuva iri kana tichienzanisa namamwe mazuva asiri eMemorial Day?
Uripo musiyano nekuti vanhu vanenge vachishanda zuva iri vachibatsirawo kuti nyika ipembere vanorekognizwawo nekubhadharwa yandingati double base yavo kana kuti double yemari yavanowanzo vachitambira ipo pandima pavo zvezuva rezuva. Saka ndingangoti zvakangofanana kana munhu achibhadharwa iri $20 an hour kana akashandawo musume Memorial anobhadharwawo iri $40 an hour.
Ko imimi vamujanja nemhuri yenyu munotarisira kuti mucharangarira zuva iri sei zuva ranhasi?
Maita yenyu nemubvunzo iwoyo. Ini nemhuri yangu tinenge tingorowo zvedu pano pamhatso takagarawo tichionawo zvatinenge tichiona kana pakunze kwepamba pedu apa kuonawo kuti vamwe vari kupembera sei. Munongozivawo nenguva yekorona ino yekuti vanhu tisere takufambidzana zviri kunetsa saka tinenge takangotsvagawo twekumwa netwekudya tongogarawo paloni apa patichingoonawo tichipembera zuva iri.
Ivo vanhu munofunga kuti vachabuda nouwandu hwavo here kuzopemberera zuva iri nenyaya yamataura iyi yecoronavirus?
Ndinoona kuti vanhu vachabuda. Ndinoona kuti ndingangoti zvinosanganisira zvinhu tu nyaya yekuti vanhu vanetawo nekugara mudzimba. Chechitu ndechekuti holiday yacho iholiday ine hudzamu saka kusanganisa zvinhu tu izvi ndotoona kuti ndo zvichavhura kuungana kwevanhu muAmerica tichipinda musama inoiyi.
Chizvarwa cheZimbabwe vatafadzwa munjanja vari parunhare kudunhu reOklahoma neStudio 7. Zvaitika kambo kanobva kuna James Mombe. Zimbabwe iri pakaoma sezvo nguva yedu yapera. Tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Kubva paunzwa mari itsva yebepa rimwe chete remadhora 10 svondo rapera, uremu hwedhora rezimbabwe huri kuramba huchidzika. Zimbabwe National Students Union inoti hurumende inofanira kutevedzera zvakadzikwa ne World Health Organization kuti vemuzvikoro vasatapurirana chirwere cheCOVID-19. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Kawande ndiri muWashington DC ndichiti muswera zvakanaka.